manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kana kava tereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wemuvhuro nyamavhuvhu 29/2016 makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC munotibata pa 909 AM pa 4930 kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Sezvamunoziva bumbero romutemo redu rinotiro ibasa revanochukisa kana hurumende kuti vaudze dare kuti sei vanhu vasingafani kutongwa vachibva kumba nokuti kutongwa vachibva kumba yavakodzero chaiyo pabumbero romutemo idzva.
Vapromisi mkwananzi veta jamuka sesi jikile nevamwe varatidziri vonyimwa mukana wekubvisa mari yechibatiso. Mamwe masangano oronga kuratidzira nyika yose nemusi wechitatu. Sangano reAmnesty International rokurudzira hurumende kuti isimbaradze kutsvaga vaitaidza mara pazuva revanhu vakapambwa kana kuti International Day of the Disappeared. Amai Elizabeth Changirai varo kukumbira mhuri yeZimbabwe kuti ibatsire Bridget Mandemutsa mwana nemakore masere uya negomarara reganda. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Pane vamwe varatidziri vasungwa zvakare nhasi pamatare edzimosva panga pachinzwikwa nyaya yemutauriri wetajamuka sesi jekile vapromisi mukwananzi pamwe nevamwe makumi matanhatu nevapfumbamwe vari kupomerwa mhosva dzekuita mhirizhonga muHarare svondo rapera. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Mapurisa anga akapakatira zvombo asunga varatidziri vatatu panze pematare edzimosva pavanga vachitsoropodza hurumende nekushungurudza kwavanoti iri kuita vanhu vasiri kufara nemamiriro akaita zvinhu munyika. Vatatu vasungwa ava ndiva Pride Mukono vanoshanda nesangano reRural Teachers Union of Zimbabwe pamwe nemunyori musangano revadzidzi reZimbabwe National Students Union vamakomborero haruzivishe neumwe watisina kuziva zita rake. Vatatu ava ndevamwe vavanga vakatakura zvinyorwa zvanga zvitsoropodza hurumende vari pamikova yematare asi vamwe vavo vazongoita kaverevere pavaona vamwe vavo vasungwa. Zvichakadai vamukwananzi nomwe wavo vari kupomerwa naye mhosva vaBruce Usvisvo vanyimwa mukana wokubhadhara mari yechibatiso kuti vatonge vachibva kudzimba dzavo. Vamukwananzi navausvisvo avo vari kupomerwa mhosva yekupisa motokari yeZBC pamwe nedzimwe mbiri dzemapurisa mukuratidzira kwakaitwa nevechidiki veMDCT vanzi nemutongi wedare vatendai mahwe vangangokonzeresa mhirizhonga zvakare kana vakapiwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso. Vamahwe vati vaviri ava vanogona kusazomirira kutongwa kana vakapiwa mukana wekuti vatongo vachibva kudzimba. Nokudaro mutongi wedare ati vaviri ava vadzoke kudare musi wa12 mwedzi unouya. Vamwe vasungwa gumi nevatanhatu vakasungirwa nyaya yekuita mhirizhonga musi umwe chetewo wakaratidzirwa nevechidiki veMDCT ava vanyimwawo zvakare mukana wokubhadhara mari yechibatiso nezvikonzero zvimwe chetezvo. Mune imwewo nyaya yanga iri mumatare vanhu makumi matanhatu nevasere vakasungwa mukuratidzira kwakaitwa nemapato anopikisa nechishanu vanzi vadzoke kudare mangwana pachanzwikwa chikumbiro chavo chekuti vatongo vachibva kudzimba. Nyaya yevasungwa ava avanosanganisira mutori wenhau anoshanda akazvimirira James Jemwa uyo akasungwa ari pabasa yatadza kunzwikwa nhasi. Sezvo muchuchisi wenyaya iyi vaMichael Reza vakumbira Dare kuti vanoda nguva yekuti vagoshevedza mupurisa ari kuferefeta nyaya iyi kuti nyaya iyi ienderere mberi. Izvi zvatsinirwa navaHarrison Nkomo avo vari kumirira vajemwa panyaya iyi.
Isita achipikisana nazvo kuti aiwa dai taenderera mberi kuti nyaya inzikwe nhasi, asi vamutongi vabvumirana nevachuchisi kana kuti vamupiri wemhosva kuti nyaya iyi izonzikwa mangwana nokuti nguva dzacho dzanga dzadyana.
Nyaya iyi yakatarisirwa kuenderera mberi mangwana. Magweta ari kumirira vasungwa ava anoti vasungwa ava havana kuita mhirizhonga uye vazhinji vavo vakanga vasinei nekuratidzira kwakaitwa nevemapato anopikisa, avo vainyunyuta kuti mitemo inobata sarudzo inofanira kuvandudzwa pamberi pesarudzo dzemuna 2018. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Masangano akasiyana siyana anorwira kodzero dzevanhu anosanganisira rehashtag tajamuka sesijikile nehashtag this flag ari kukurudzira vanhu vemunyika kuti vasaende kumabasa nemusi wechitatu kana kuti shutdown senzira yekuratidzira kwavanoti kutyorwa kwekodzero dzevanhu neurombo huri munyika. Mutoro wedu Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano wavaita nevatori venhau muHarare nhasi, vaHardlife Mudzingwa Ningoita Jamuka sesijikile vakurudzira veruzhinji kuti vasapinda mudhorobha nechitatu. Veta Jamuka sesijikile vakapawo Mugabe chiga chekuti vange vabva pachigaro kupera kwenyamavhuvhu vakakundikana kugadzisa zviri kunetsa munyika kunyaya dzezveupfumi nematongerwo enyika.
Isu seveta Jamuka taungana pano nhasi tichizivisa ruzhinji rweZimbabwe kuti musi wa31 tichange takavhara nyika yeZimbabwe. Pachaita maactions kumacommunities, vanhu havaendi kumabasa kusvika zvose zvatiri kuchema kuti zvinge zvichigadziriswa zvagadziriswa.
Vachibvunzurudzwa kuti zvii zvavachaita nyamafufu akapera vaMugabe vasina kuzivisa kuti vave kusiya chigaro kana kugadzirisa zviri kunetsa munyika, vaMudzingwa vaudza nepfenyuro yeStudio 7 kuti vave nechivimbo chekuti vaMugabe vakasafa pachigaro kupera kwemwedzi uno havasviki mwedzi wazvita vachiri muhofisi.
Mukatarisa kutambura kuri kuita vanhu, hatingave nemunhu ane 92 years anosvika December, vanhu vane 33 years vasina chikafu.
VaKeith Mashaya Mombe mumwe mugaro wemuHarare vatiwo vari kuzotedzera zviri kurongwa nemasangano ari kurwira kodzero dzeruzhinji aya.
Tirikusapota zvokuti kwakuti nyika yedu zviite mushe.
Vanotungamirira ZANU-PF Youth League vakudzai Chipanga vakazivisa kuti vachaona zvekuita nevari kuratidzira uku.
Kana yanya yekudifenda nyika yeZimbabwe, hakuna rimwe bato rine dorobi yekudifenda nyika yeZimbabwe kunze kwebato reZANU-PF.Next time pavari kuita futi kumademo mayouth, this time kubvanhasi wakurara foni yako iri pasipetivu.
Kunyange zvazvo vamwe varatidziri vachiri kumataredzi mhosva uye vamwe vachiti vari kurohwa nekushungurudzwa nemapurisa, veta Jamuka vavimbisa kuti havazotye mapurisa kana vechidiki vesangano reZANU-PF vanonzi vari kutyidzira avo vese vachazenge vachiratidzira. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Vatungamiri venyika dzemuSadic vatanga kusangana muSwaziland pamusangano weSadic Summit uri kuitirwako. Masangano akazvimirira nemapato anopikisa vari kukurudzira sachigaro weSadic ari kusiya basa vaIan Khama vanotungamira Botswana kuti vapinze nyaya yeZimbabwe mudariro sezvo zvinhu zvisina kumira zvakanaka nenyaya yekuratidzira uye mashoko akabuda paSABC News ekuti vamwe vemauto nemapurisa vanoti vachapindira vari kudivire vari kuratidzira nekuti havasi kufarana zviri kuitwa nehurumende. Mambo Muswati ndovachatora chigaro chasa chigaro kubva kuna vakama panopera musangano uyu. Mukuseya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachishanda neCrisis in Zimbabwe Coalition kuchamhembe kweAfrica vaJoy Mabenge.
Hazvingaite kuti sangano reSADC ringe richisangana panguva yakadaiwo rigotadza kuzeya nyaya yeZimbabwe nekuti panenge pachipiwa nhoroonde zviri kuitika munyika dzega dzega. Avo vaakutozivawo vamwe vatungamiri vemuSADC vanenge vachitarisirwa kunge vachibvunzurudzawo vamugabe kuti vanzwisise kuti zvamira sei. Zvichibzobva ipapo ndo zvine zvenge zvichitaridza kuti chii chichange chiitika kuenda mberi, tichitarisa nenhau yekuti iyo SADC ichange ichiti iroda kubatsira here kana kuti kupindira munyaya yeZimbabwe, kana kuti inenge ichikurudzira vamugabe kuti vagadzirise zvinhu zvavo. Hatizozivi zvedu kuti chii chavachange vachitaurirana ipapo, asi ndinoona sekuti hazvibviri kuti vasangane pagotadza kuburitswa muromo wekuti zviri kuitwa muZimbabwe zvinhu zvisina kunaka.
Tiri kuona kuti vakama vanenge vosiya chigaro chekutungamira SADC vachisiyira iwo King Muswati. Munoona vaMuswati vachikwanisa here kugadzirisa zviri muZimbabwe, tichitarisawo kuti vamwe vanhu vemunyika mavo vanombochema chemawo kuti vanenge vanombotongawo nedemo?
Ndo panoti netse ipapo vaZulu hatinyanyi kutarisira yatingati pachirungu progress kubva kuna vaMuswati. Asi zvamunofanira kuziva ndezvekuti iko SADC mashandiro ainoita pane iyo inenge ichinzedzo state summit ndiyo inenge ichange yakuzenge SADC yese zvainenge yakuchewa kana kuti sachigara wayo anenge avewo vaMuswati. Asi pane mamwe mapoka akagadzirwa kuti anga achinga achizeya nyaya dzakafanana nedzekusagadzikana kwezvinhu munyika dzakasiyana siyana, iyo vana Troika on defense politics and security.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachishanda neCrisis in Zimbabwe Coalition kuchamhembe kweAfrica vaJoy Mabenge vachitaura parunhare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Sezvakanga zvakatarisirwa kumusangano weCongress yebato reZapu yechisere uchangopera kuitwa, vaDumiso Dhavengwa vakadongwa zvakare kuti vatungamire bato iri pasina akavakwikwidza. Asi vaDhavengwa vakashamisa vakawanda nemashoko avakataura pakutambira kwavo kusarudzwa uku ekuti havasi kuzokwikwidza musarudzo dzemutungamiri wenyika dzichaitwa muna 2018, vachiti bato rinofanirwa kudoma mumwe mutungamiri anozorimirira musarudzo idzi. vaDhavengwa vakazivisa kuti vachasiya chigaro vachinozorora pavanongosvitsa makore makumi masere ekuberekwa. Vamwe vari kuti ko vaDhavengwa vakadii kungotora mukana uyu kutenda vakanga vavadoma obva vangobva pachigaro vasina kutambira kudomwa uku sezvo pari zvino vane makore makumi masere nemasere. Nyanzvi mune zvematongerwo enyika vari Joyce Ngwenya vanotungamira sangano reCoalition for Market and Liberal Solutions kana kuti Komaliso vanoti pane zvinhu zviviri kana kuti zvitatu zvinogona kunge zvakapa kuti vaDhavengwa vasatora matanho iwayo. Ngatinzwei vachitsanangura.
Tingati pane zvinhu zviviri zvakatinyatsoongorora. Chokutanga ndechekuti mupolitics mumatongerwo venyika mune zvatinoti perception kana kuti maideas anofambirana nezvinofungwa nevanhu. Saka maperceptions edemocracy anenge achigadzirika kana mutungamiri weboka achiti iye inini ndofungwa ndokuti ndimbosiya vamwe vamboita, nekuti maperceptions acho anobatsira kuti zvifambe mishoka. Chepiri ndechekuti vari kuseta example kuti dai vanga varivo vanhu vanotonga nyika vari vachiita zvinotedzera constitution yebato ravo vainyatsoita zvedhemokrasi kuti vanyatsoratidza kuti aiwa kaa ndaneta ndinofanwa kunge ndichizora. Ndomandopanira kutanga ndiri papapa.
Vamwe vanoti ko vakadii kubva vangotaura ipapa pamusangano wanga waitwa weCongress kuti ndinotenda zvikuru mandidoma kuti ndikutungamirei, asi sezvo tiri kugadzirira sarudzo dza 2018 chitsvakai mumwe akasimba, ini ndongoita hangu kana kuti soro jena pabato, vosiyira vadiki matomo.
Chiripo apapa nyange demokrasi ayo chikara kuti munhu anokwanisa kuti anga chiti ndakumbozorora asi vatarisana nezvinhu zviviri chekutanga ndechokuti nhau rwadzi riri kuti hadzi coalition inhau rwadzi yadzokutoti kana vakakwanisa kuti vange vari mucoalition nyange bato ravo risina kunyanya kuwanza maseats vanokwanisa kunge vange vachingobata batawo kuti vangowanawo chokubata ndo politics dzacho chepiri ndechekuti ndofunga vangoonawo kuti semunhu mukuru hazviiti kuti vangoti tavakusiya kuda zvinongowana nokuti vambomiramira vachiona kuti kaiye munhu wacho anenge anzi adomowa kuti achange achitungamira oitawo understudy poitawo kanenge kaparalel vachibatiranawo samunhu angari mupolitics kunguva dzakareba.
Vanga vari nyanzvi mune zvematongerwo enyika vari Joyce Ngwenya, vanotungamira sangano reCoalition for Market and Liberal Solutions, vari parunare muHarare neStudio 7. Amnesty International nhasi yakurudzira hurumende yeZimbabwe kuti isimbaradze kutsvaga vaitaidza mara murwiro wekodzero dzevanhu akapambwa musi wa9 kurume gore rapera kuGlenview muHarare. Nhasi izuva rekurangarira vanhu vakapambwa kana kuti International Day of the Disappeared. Mutevedzeri wemukuru weAmnesty International Jurimo Engari ati kushayikwa kwavadzamara chinhu chinovhundutsa zvikuru vanhu vanorwira kodzero dzevanhu munyika yeZimbabwe. Amnesty International yati hurumende inofanira kutsvaga chokwadi yeudzamuri yekwadzamara zvakaitika. Mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakamboudza dare reparamende kuti hurumende iri kutsvaga vadzamara asi haina umbo hwekuti vakatorwa nani. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata munin'ino wavaItai Dzamara, Dr. Patterson Dzamara, avati havasi kufara nezviri kuitwa nehurumende.
Patimire isu semhuri pekutsutsumwa maringe nekabatirwo kari kuitwa nyaya iyi, maringe nekabatirwo kakaitwa nyaya iyi. Nyaya iyi haina kubatwa zvinotifadza, nyaya iyi haisi kubatwa zvinotifadza. Havana pakambunyikidzwa Itai kusvika patimire nhasi uno, hurumende yeZimbabwe haina kana musi mumwe wayakasumudzawo musoro kuti iitewo chinhu chakanaka chekutanga chekubatanawo nemhuri yekwedu padambudziko rakadai, chechipiri chekutaurawo kuburikidza nevatungamiri vanotanganisira mutungamiri wenyika maringe nekushayikwa kwaItai. Izvinhu zvinova zvinotishungurudza. Kumapurizawo pakashayikwa Itai hapana kana iye yavanoti lead kana umbowo humwe chete hwavakabuda nawo.
Dare repamusoro rehigh court raimbengera ati mapurisa anofanira kuti apote achikuudzai kuti ongororo yavo iri kufamba sei. Vachiri kuita izviri
kubva pakashayikwa Itai, kubva pakumbunyikidzwa kwaItai hapana kana umbowo humwe chete hwavati vabuda navo. Uyezve pane zvavakatarirwa nedare kuti vange vachiita hapana kutevedzerwa kwemutaro iwowo.
Munenge nawo vaItai Dzamara, Dr. Patterson Dzamara, vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Kanzuro yeguta remutare iri kuvhara mvura yemudzipombi kuvagari vane zvikwerete nayo uye nevasiri kubvisa mari dzemitero. Kuita uku kwagumbura vagari avanoti vaitarisira kuti kanzuro yavo ivape mukana wekuita nhaurirano navo maringe nemabhadhariro avangaite kupedza zvikwerete izvi pasina kuisa utano hwavo parumananzombe. Mutoro wedu wenhauloida mumwoyo anotipa nyaya iyi.
Vashandi vekanzuro yeguta remutare vari kufamba mudzimba vachivhara pombi mumisha inogara veruzhinji uye nekudzimba dzeshoroma vasina kuteerera mari yemvura kwairi. Kanzuro iyi inoti vagari veguta pamwe nevemakambani vane chikwereti nayo chinosvika mamiriyoni makumi maviri emadhora neanoraudzira kubva mugore ra2013. Izvo zviri kupa kuti itadze kubhadhara vashandi vayo kwemwedzi yopfuura makumi maviri. Vainoki Rwizi, mugari womusha mukuru wesakubva kwamazhambe, avo vanoti vagari vazhinji vakaita saivo vakamiswa mabasa nekudaro hapana kuvangawana chouviri kuti vakwanise kubhadhara.
Ngapo ma residence time yekubita pay up mabills avo.
vaimbo vekanzura weward 17 muguta remutare mumusha wehope house vapita nyamana vanoti kanzuro inofanirwa kutanga yagadzirisa pombi dzemvura dziri kurasa mvura yakachena zuva nezuva pane kunangana nevagari vasina kana pekutangira munyaya yekuwana mari.
Zvinoreva kuti vagari vacho vari kubhadhara mari yavo inenge yashandiswa kutirita mvura iyoyo. Zviri nane kuti mvura iyoyo inge ichitoshandiswa nevanhu vachitoita zvavakuru zvikweretedzane kuti pane kuti mvura iyoyo inge ichirasika sezvatinoona kuti nokuda kwekusaitwa basa zvakanaka kuripo.
Vailaisha Musabayana vanoti nyika nehurumende pachezvayo yakaomerwa munyaya dzezvemari nekudaro vanhu vayo vangaitawo sei pakadai. Vamusabayana vanoti kanzuro inofanirwa kutaurirana nevagari vayo pane kutora danho rakaomarara kudai.
Isu tinoziva chaizvo kuti mari yetsana panga ichibhadharwa asi nekuburitsa nekutika munyika ikonomi yashata hatina mari.
Asi meya weguta remutare kanzuro tatenda Namarare vanoti kanzuro yavo yakatarisana nedambudziko guru rekushaya mari nekuda kwekuti vamwe vagari havazi kubvisa mari yemutero. Meya Namarare vanoti chimwe chakakanganisa kanzuro panyaya dzemari chisungo chakaitwa nehurumende chekuti zvikwereti zvainge zviine vagari munguva yekutsvaga rutsigiro musarudzo dzemuna 2013 zvibviswe. Kunyangwe makanzura ari kuvharira vagari mvura, makambani hurumende akawanda uye makurukota akawanda hurumende haazi kubhadhara mitero yemvura. Ndakamirira Studio 7 Mamutare, ndini Lweda Moyo.
Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 909 AM, pa 4930 kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanorwira kodzero dzevanhu muNigeria vanoti vave kushanda zvakasimba kuedza kupedza dambudziko revana vadiki vari kupema migwagwa zvikuru vachibva kuzvikoro zvinodzidzisa zvidzidzo zvekoran. Ezve zvinonzi zviri kukonzerwa nenzara yapfunya chisero munzvimbo dziri kurwiswa nevanopfurikidza mwero veBoko Haram. Zvinonziwo vamwe vana vanenge vachidzidza vari kumanikidzwa kuita izvi setsika yechitendero chavo. Nzvimbo ine vana ava vakawanda iMaiduguri iri mudunhu reBono. Vana vanosvika mamiriyoni mashanu vanonzi vanenge vari mumigwagwa vachipemha. Munyori mukuru weUnited Nations vaBan Ki-moon vari kukurudzira vakakwikwidza sarudzo dzemuGabon kuti vambomira nyaya yekutaura kuti ndo vakakunda musarudzo zvakabuda zvisati zvaziviswa. Vanga vachikwikwidzana ava ndiva Omar Bongo navaJongping. Asi vaBan vakatenda Gabon nekuita sarudzo murunyararo. European Commission inoti iri kuenderera mberi nehurukuro nehurumende yeAmerica munyaya dzezveupfumi. Izvi zvinopikisa mashoko ehurumende yeGermany ekuti nhaurirano dzenge dziri kutatarika. Mutauriri weEuropean Commission amai Margarete Schinas vanoti nhaurirano dzasvika pachinhano chepamusorosoro. Munhau dzedu dzatinotarisa nyaya dzezveutano, nhasi tiri kutarisa dambudziko rawira mhuri yekwamandimutsira inogara muguta reHarare iri kutsvaga rubatsiro kubva kuruzhinji kuitira kuti ikwanise kurapisa mwana wavo musikana Bridget ane makore manomwe uyo ane gomarara. Amai vaBridget vanoti mwana wavo akatanga kurwara aine mwedzi mitatu yekuberekwa. Pari zvino mhuri iyi iri kuwana rubatsiro kubva kune mudzimai wemutungamiri webato reMDCT amai Elizabeth Tsangirai, asi zvinonzi panodiwa rumwe rubatsiro kuti Bridget akwanise kunorapwa kuSouth Africa. Ngatinzwe hurukuru yaitwa naMaflas Mushanganya uye weStudio 7 naamai Bernadette Mandimutsira.
Bridget mutana ane makore 7 ari kusvika 8 years muna November. Ane multiple skin cancer inosanganisira melanoma iri paziso. Bridget akatanga kurwara necondition inonzi xerodema pigmentosa aine 3 months dzokuzvarwa. Saka pari zvino yakazomachiwa iko zvino ava ne multiple skin cancers nokuti anonyera matumors kumeso.
Tombodzokera zvedu panhoroondo yekurwara kwaBridget. Akatanga achiita sei? Makaona sei kuti mwana haasisina kumira zvakanaka?
Bridget akatanga achiita ngomunhu anoshayiwa maoko. Ava ne 2 years ndopo akatanga kumira dzinenge mhoko. Ndobuda ropa dzinobuda huro. Ndopandakaenda naye munachiremba wekuno vakati ai zvatichazvikwanisi nekuti anga amerimu mhoko yanga yakakurisa pamuromo. Ndopo vakamutransfera kuti aende kuJohannesburg Hospital. Ndomavambira akaita Bridget iwawo. Zvobata kuJohannesburg Hospital kuti une inonzi zerebema pigment inokonzerwa nezvii.
Vana chiremba vari kutii nekurwara kuri kuita Bridget?
Pari zvino anga ari kumborapwa kuSouth Africa kuCape Town kuChildren's Hospital kuCape Town. Vanga vari kumboedza kuti matumazi acho asaramba achimera. Asi kuti mishonga yekuti masauzi anokonzera cancer havasati vawana mushonga wekuti vamupe mushonga wekuti auraye masauzi anokonzera cancer. Saka vanenge vachingomubatsira uno kuti kana akamera nyama dzacho dzongooperate.
Pane vamwe vane chirwere ichi here kana kuti ndii Bridget Buds mumhuri yenyu?
Ndiye Bridget Kate. Ndine vatatu. Bridget ndeyekutanga, kwoteera mukomana ne 4 years nekamwe kamusikana kane gore.
Pari zvino muri kutarisira mari yakawanda sei kuti mukwanise kuwana muchirapisa Bridget uyezve muri kuzvigona here?
Pari zvino kuri kudiwa 20,000. Musi wa13 October ndopa akanzi anofanirwa kuitwa operation. Ziso racho raakaitwa operation muna February rakabuda tsinga. Saka vari kuda 24,000 musi wa16 October kuti akwanise kuti aitwe operation yacho plus yekugara ikoko nechikafu.
Anga muri kutaura imi mari dziri kudiwa. Mari idzi nyatsotsanangurai, imari dzinodiwa maUS dollars here kana kuti marands?
Marands, 24,000 rands. Pari zvino handina kana chekuti nditengese kana kuti ndiende zvangu kubasa kuti ndikwanise kumusiya Bridget. Haasi munhu anokwanisa kusvika kana kudii nokuti haachanyatsokuona. Kenzo yake yakaafekta maziro. Saka ndokungoraramawo ndongobatsirwawo nevanhu vanenge vangondinzwirawo tsitsi vangoonawo conditioni naBridget. Pari zviro ndiri kubatsirwa namai vangu mai Tsvangirai. Ndo vakatomutakura musi wechipiri asingatamuki kana kudya kana kuita. Musi weFriday ndopo vakazomuendesawo kumedical training. Saka ndondibhadharira kuti akwanise kuonekwawo nanachiremba zvokuti aitewo nani kuti akwanisewo kudya zvaari kuitawo iko zvino.
Baba vaBridget varipo here kana kuti zvakamira sei?
Baba vaBridget variko. Pari zvino iko zvino tinongorarama nekuchisedi vakangonziwa uyai muchere wefoundation apa kana kuforomawo zvidhinha zvevanhu kwatinogara kumanyuseni. Saka ndozvava kurarama nazvo. Vaimboita zvokuedza asi kuti kapitao yese yakapera tiendesa kuchibata. Havachakwanisi kuti varaise mari yekuti vakwanisewo kutangawo purogiramu yavo yavaita yekuedzawo zvinhu zvavo zvavo zvavaiedza vachitengesa.
Imomo munyika hamuna here vana chiremba vanokwanisa kubatsira Bridget?
Kuparinyato ndakatobva kumwedzi wapera ndaona kuti mari dzokuenda kuSouth Africa kundiwandisa. Vakanditaurirawo kuti kondisheni yaBridget inotongoda kungopinga. Hatina zvatinokwanisa kuti tiite nokuti zvinhu zvatogara zvatoitika. Zvinogonaaana kutongoti pamwedziwaBridget anogona kushaya. Hatina zvatokwanisa kuita. Ndosaka ndakangoti zviri nanhangu ndirambe ndichitsvaka ndienda naBridget kuSouth Africa vanova ndikokune machiremba vanofarira kuti vamubatiwo machimusewo maoparetoni vachitarisawo varave kuti kenzi yacho haisi kupararira nemuviri here.
Vanga vari amai Bernadette Mandimutsira vachitaura naMavelous Muhlanganya weuye Studio 7 vari muHarare. Vanoda kubatsira mhuri iyi vanokwanisa kuvabata panhamba dzinoti 263-774-327-867, 263-774-327-867. Sezvo nguva yedu yapera, regai titarise musoro yenhau zvanhasi, asi totanga neokuyeuchidzai vateereri kuti muchirongwa chedu chelive talk na 8:30 PM tiri kutarisa nyaya yekusungwa kuri kuitwa vanopikisa hurumende nekusagadzikana kwakaita zvinhu munyika. Misoro yedu yenhau inoti vanhu vanosvika makumi masere vakasungwa mushure mekuratidzira musi wechishanu vamiswa pamberi pedare, vamwe vachisungwa zvakare panze pedare raMagistrate muHarare. Mamwe masangano oronga kuratidzira nyika yose nemusi wechitatu. Amnesty International yokurudzira hurumende kuti isembaradze kutsvaka vaitaidza mara pazuva revanhu vakapambwa kana kuti International Day of the Disappeared.
Fenyuro yenyu ye Studio 7.
Tererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m. apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Kutiwo kubva na 7:30 p.m. kusvika na 8 p.m. apo tinokupai nhau muririmi rweNdebele.
Siyalibonga ngokulalela kwenu.
Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7 kusukela ngo7 kusiya ku9 ntambama kuhlelo lezindaba ngesishona langesindebele kanye lohlelo lo live talk.
Lilale.
Rarai zvakanaka vateereri.
Siyabonga olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlaka 29 Ncwabakazi 2016 nguChris Gande.
Lontunga milinkomo.
Endabeni zethu lamhlanje. Nozihlobo siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe
kuStudio 7 e Voice of America. Sisakaza sise Washington DC.
Siqhubeke njalo ngendaba zethu lamhlanje ontanga bamabandla ezombusazo waphikisayo kanye lenhlanganiso ezisebenzela nalozulu ezikumanyano wedajamuka sesijikile bakhuthaza uzulu ukuba ahlale emakhaya ngolwesithathu mhla ka 31 Ncwabakazi.
Kuxolo sihlobo esithandekayo, imitshina yethu kayisebenzi kuhle, kodwa umhlangano omkhulu owebandla lezaphu uphele kuhle ngomgqibelo lapho umnumzana Dumiso Dabengwa abuyele khona esikhundleni sokuba ngumkhokheli waleli bandla.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo.
Ontanga
Play Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha a Voice of America ese Washington DC lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave la ku short wave 4930 12080 la ku 15775 kilohertz lela konjalo kusithola ebulenjini ku internet kukheli ethi www.voaindebele.com ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Ontanga bamabandla ezombusazo waphikisayo kanye lenhlanganiso ezisebenzelana lozulu ezikumanyano wedajamuka sesijikile bakhuthaza uzulu ukuba ahlale emakhaya ngolwesithathu mhla ka 31 Ncwabakazi angaze angena edolobheni loba ukuhamba ihambo. Lokhu kwenziwa ngendlela yokufuqa uMongameli Mugabe ukuba asuke embusweni ngoba besithi usehlulekile ukubusa. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Emhlanganweni lentatheli izindaba owenzelwe Media Center, omunye wabontanga abakumkhankaso wetajamuka sesijikile uHard Life Mudzingwa uthi kababoni efika umpalakazi uMongameli Mugabe esembusweni nxa kukhangelwa isimo ilizwe likiso okusekelwe nguthichawona Masiyambiri, omunye wabakukomidi yokuqoqa inhlelo zalo mkhankaso.
Ukuthi singakhuluma ngoDisemba siyabe sifunga ukukhuluma ukuthi Disemba kodwa kusukisela kudala vele izinto isikade sesingamanga kuhle elizweni lethu. So kusukisela kudala kwakumele ukuthi ihambe kodwa thina samnika amalanga ukuthi efike 31 August. 31 August wena wala ngisho ukusiphendula ngoba samnika isi sambhalela samtshela ngendlela ezitshene esihlanganisela imedia sesihlanganisela amaphepha amndaba kodwa yena vele kalaleli. So December sithi thina asifuni ukuthi sifike engumkhokheli ngoba izinto azimanga kuhle elizweni lethu.
Ekhuthaza uzulu kunhlangothi ezehlukeneyo zempilo uMasiyambiri ukuba aphatheke kulo mkhankaso kamhla ka 31 Ncwabakazi.
Nge-national shutdown sitsho thina ukuthi akula muntu ozahamba emsebenzini, akula muntu ozangena edolobheni, akula muntu ozayenza ngisho any form of business ngoba yi indlela esibone ngayo ukuthi sitshengise inkokheli ika President Robert Mugabe ukuthi thina abantwana beZimbabwe sesidiniwe vele sesikhathele ngokubuswa ngendlela yesibuswa ngayo.
Ontanga laba bathi kabethuselwa yilokho sekukhulunywa ngontanga bezanupf kodwa bezinikele ukwenza konke okusemandleni abo ukubona inguquko uqobo isiba khona elizweni uZulu esephila ngcono kulalokho ayikho khona. Bathi bazoqhubeka ngemikhankaso yalolu hlobo ngokuthula ngoba bengalufuni udlakela uMgabe aze asuke esikhundleni achiye labanye intambo zombuso. Abomkhankaso wethajamuka sesijikile sebe lamaviki athile besungule umkhankaso wabo okhuthaza uMgabe ukuba asuke esikhundleni kusiyafika umhlaka 31 Ncwabakazi bethi ngoba esehlulekile ukulikhokhela leli lizwe. Kodwa okwenzakalayo kutshengisa ukuba akazihluphi ngitsho lakancane ukulandela linkuthazo enziwa ngumuntu wonke elizweni ogoqela ontanga bethajamuka sesijikile. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Abalwela amalungelo oluntu sebamukele ngenjabulo umbiko wekomishini ebona ngezamalungelo kaZulu iZimbabwe Human Rights Commission ochothoza amapolisa ngokutshaya abantu abatshengiselayo ngokuthula. Embikweni wayo ngempelaviki, ikomishini le ithe okwenziwa ngamapolisa lokhu lihlazo elikhulu njalo ikwephula amalungelo kaZulu. Ithe njalo ubufakazi ebuthole ngemva kwezehlakalo zangeviki edluleyo buveza sobala ukuthi amapolisa achaya abantu mahlayana ebathela langentuthu ehitshayo ngitsho labantwana abangelacala. Ngalokhu ikomishini le ithi amapolisa enza lokhu kumele abotshwe ajeziswe. Yengeze yathi uZulu laye ongaba ehlukuluzwe ngamapolisa kumele azekiyo azemangala. Ithi njalo uMongameli Mugabe laye kumele abone ukuthi uZulu uyavunyelwa ukutshengisela ngoba elelungelo lokwenza lokhu phansi kwesisekelo sombuso. Ukuhlaziya lolu daba sixhume igqwetha umnumzana Lucas Nkomo.
Umbiko lo utshengisa ukuthi ikhomishini le okwamanje ingabe izama ukuthi isebenze ngendlela esingathi independent from uhlangothi olubusayo i-executive. Ngakho kuqakathekile ukuthi abantu bazwisise ikakhulu ngendlela ebeke ngayo umbiko wayo ukuthi ngaphansi kwesisekelo sombuso i-constitution ikhomishini le ngeyinye yamakhomishini okuthiwa kufanele azimele wodwa abe independent ngendlela asebenza ngawo ku-chapter 12 we-constitution.
Ithi njalo ikomishini le Nkomo amapolisa atholakala esephula amalungelo oluntu kumele abotshwe ajeziswe. Singabona kusenzakala yini lokho?
Kuqakathekile ukuthi ikubeke sobala lokho ikhomishini leyo ukuthi amapolisa ayenza lokho esikubone kuziki ephelileyo ukuthi ahlukuluze abantu achaye abantu labantu abangelacala. Okunye obekusethusa esikubonileyo yokuthi amapolisa ebechaya abantu emnyango wemthethwandaba emnyango wekhoti. Ngakho ke lokho kutshengisela ukuthi kulabantu abayizigilamkhuka emapholiseni lapha singazi ukuthi bengabe bekuthunyiwe yini lokho ngabakhulu babo ukuthi baphiwe ama-instructions ukuthi bakwenze lokho ngabakhulu babo. Kodwa-ke kutshengisela ukuthi lawo bantu izigebenga izephulamthetho. Ngakho kuyafanele ukuthi laba abalecala bekheswe lelo cala.
Ithi njalo likomishini amapholisa kanye lengatsha ze-executive kumele bebone ukubana abantu bayavunyelwa ukutshengisela ngokuthula ngoba balelungelo lokwenza lokho. Nxa ikomishini le ikhuluma ngengatsha ze-executive lapha kugoqela ihofisi kamongameli Mugabe na?
Uma ikomishini sithi kufanele kuhlonitshwe amalungelo abantu lawo kufanele ahlonitshwe kuyabe kusitsho ukuthi i-executive eyiyo ekhokhelwa ngumongameli njengomkhulu okhangele lelo gatsha. kuyabe kufanele ithathe amanyathela izame ukuthi ihloniphe amalungelo abantu. Ngakho ke kuqakathekile njalo kuqondile ukuthi i-commission iyenze lowo mbiko njalo izame ukuthi ikhuthaze abakugatsha olubusayo i-executive ukuthi kabahloniphe amalungelo abantu.
Umnumzana Lucas Nkomo ligqwetha sixoxela ekobulawayo. Obotshwe ngomgqibelo eGwanda etshengisela esola umbuso kamongameli Robert Mugabe, umnumzana kukhanya kwenkosi Mkandla uthi uMugabe sokumele esuke embusweni ngoba esebulele ilizwe. Nanku imisebenzi ayitholakali kanti lo mnotho lawo uqhubeka ubhidlika. Umnumzana Mkandla ubotshwe ekuseni ngomgqibelo etshengisela emgwaqweni eyedwa ethwele ibhakane abeli lombiko othi uMugabe sokumele ahambe. Uze wakhululwa phakathi kobusuku ngemva kokungenela kwamagqwetha alwela amalungelo oluntu awezimbabwe Lawyers for Human Rights engetheswa ngacala. UMkandla uthi ukubotshwa kwakhe lokhu akutsho lutho njalo uthi uzaqhubeka ngokutshengisela esola umbuso kaMugabe.
Bahambe bandithina bandithine 12 hours kona phekombe athe police station abangichaya ngabayenza ngani bodwa bangidithelele bangidithelele isikhathi sami eside kakhulu
bebe sithi uwephule mthetho bani kahle kahle bebe kwethe sacala bani
besilekile lokuthi bangidithelele isikhala ngoba ekungikele ngizabo abami angibhadalanga fine kambhadalanga ndini bangiswelele icala lokuthi bangithathe ngalo ngoba apparently ngiphula ngamthetho kodwa we are exercising my democratic right
kahle kahle umbuso kamongameli Mugabe Mkandla usola ngapi
abantu abasebenzi ngizenze ngiqeda idiploma sokufunda so ukuthi lezi zinto zilawa indlala abantu abaholi imisebenzi ayikho umuntu angafisi ngolova umdabu sesiphambanele ilizwe yena ukuthi ama-policies akhe awathumbisisi ilizwe otherwise aligilisa abangasithengisa kona abazenzile khona of course siyabonge i-independence kodwa sokumele basigidile bahambe phila sizama amacebo amatha esikwazi ukuthi angasebenza angasebenzela abantu bezimbabwe yiyo kanye impi yami lo Mugabe yona le.
Sikubone utshengisela uwedwa emgwaqweni. Kahle kahle kungani ukhetha ukuhamba wedwa? Abanye ubona bekuphuzela kumbe bengelandaba lohlupho olukhona?
Inkala kathi yenkinga esizayo njengabantu especially abantu bezimbabwe ukuthi abantu balovalo kakhulu bayesaba. Leyo ngikhanyela abantu ngizifuna ngoba ngihambe over 4 kilometers ngihamba ngingedwa bekhanyela abanye lentema abanye bebaleka.
Uzaqhubeka yini ngokutshengisela kwakho Mkandla kumbuka ukujikela estokisini abakwenze khona kukwethusile?
Akungitisanga ngitsho ngitho ngitho otherwise kunginikeza igunya lokuthi ngiphinde futhi at this time around lokho ma ukhona thina uyangijoyina yikho khonokho kuvumelekile ngoba we live in a free society umthetho uyasivumela ukuthi demonstrate kodwa mina ngithi ngami ngithi angeli bangifayile yiyo kanye into engiyibangayo lo hulumeni ugevena le ukuhlukumeza abantu.
Umnumzana kukhanya kwenkosi Mkandla isakhamuzi seGwanda njalo ubotshwe etshengisela ngomgqibelo.
Umhlangano omkhulu oyebandla lezaphu okukhetha inkokeli uphumelele kahle ngomgqibelo lapho umnumzana Dumiso Dabengwa abuyiselwe esikhundleni sokukhokhela kungela muntu omelane laye. Unompumelelo moyo usiphalo ludaba.
Emazwini akhe okuvala lumhlangano, uDabengwa ucele ibandla ukuba lidinge omunye umuntu ozathatha indawo yakhe. Ngoba engasoze ancintise kukhetho lokudinga umongameli welizwe ngo-2018 ethi ukhangelele ukukhumula amajogwe ekweneliseni iminyaka engamachumi ayisificamunwe mibili eyite ukwenzela ukuba ibandla lingafi kumbe lifane lezanu elomkhokheli owalela esikhundleni. UDabengwa uphinde wachasisa kabanzi ngesisekelo sebandla. ethi umhlangano abawugcibayo ubavumele ukuhluzisisa i-court ethi ukusebenzelana lenera kuzahlupha ngoba yavele ehluleka ukusebenzela inguquko ngakho kungekho abangakwenza khathesi okwabehlula ngo-2013.
Kodwa labo bantu abakhuluma ngenera namhla babekhona kuhulumende iminyaka engu-5 behluleka ukuthi bakutshintshe lokhu lanamhla belokhu bekhona ephalamende yikho siyamangala ukuthi
uphinde wasola udlakela oludalwa nguhulumende esebenzisa ucuku kulabo abatshengiselayo.
Indawo yokuthaya kwabantu eHarare okwenzakalayo yikhona lokho i-constitution ayizange iqalise ukusebenza. Constitution entsha yenziwa ngabantu eka-2013 ilokhu ingasebenzi lanamuhla. Yikho ezinye izinto okumele ukuthi singabe sithithinika ngazo i-constitution okakuthi.
Unkosikazi Laura Makuzwa okhethe ukuba ngumsekeli kaDabengwa uveze ukuthokoza ethi kodwa akulula ukusebenza lo muntu ohlonipheka njengomkhokheli wakhe. Wathembisa ukuzama ngamandla onke ukuthuthukisa impilo yabomama abalwa impi. Ethi lalabo abathuka unkosikazi Joyce Muduru bachitha isikhathi ngoba uyinkokheli ngenxa yembali lemisebenzi yakhe.
It's a challenge. It's a challenge. And niyasaba. Angwazi kuthi abantu bayathatha njani uye bayangisapota yini but I'm confident that abanye bantu definitely bayangisapota and siyakwazi ukuthi izinto phakathi eZimbabwe things are bad.
Ibandla lezaphu lenze inguquko ezine kusisekelo sebandla sokuba i-National People's Council ibe lo-Chani Mani ozakhokhela njalo ikhansili yebandla inhlanganiso yabalwa impi yenkululeko eyeZipra Veterans Association ibe yingxenye yebandla amakhansili ezigaba abe yingxenye yebandla lokuthi i-National Executive Council ibe labasekeli. Umhlangano uphinde wapha umkhokheli amandla okukhetha amalunga amahlanu azangena ku-NEC. Wathi obona ngemithetho yebandla walaya ukuthi ahle aqale ukwenza inguquko le kusisekelo sebandla njalo le-NEC yanikwa amandla okwenza izinqumo zokusebenzelana lamanye amabandla ezombusazwe uma kungephuli iziqondiso zesisekelo kunye lombono webandla. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo ngingunompumelelo Moyo.
Siyabonga Nompumelelo. Kunjalo nje sixoxe lo walwa impi yenkululeko ekuvuyo leZipra eyayilibutho leZaphu kodwa osekubandla leZimbabwe People First umnumzana Max Mkandla othi inyathelo lithethwe ngumnumzana Dabengwa liyancomeka.
IZaphu siyenzile la iCongress yayo njengamanye amaparty lawo asebevela kuCongress. Njalo njengokuthi vele every 5 years kumele zabo be le-Congress like any other party. So lokhuyana kutshengisela ukuthi khona hhayi lokhu iZaphu beyivuselela besiya phambili. UDabengwa bamkhethile-ke waba nguye upresident wali party iZaphu. Njalo bebengela alternatives basakhangelele ukuthi khona uDabengwa ethi party leyi isikwesinye isibanga. Kuthi ukuthi bona sebemele ngenxa uDabengwa sethi yena hayi yena uzathiya ngo-2018 ngabakhangele abanye abantu. Lokhu kuthola ukuthi khona hayi onika amandla ebantwini ukuthi kabayikhethwe esibayeni bekhangelane namanye amalunga phakathi kwabo onguye ozahamba enyaweni zikaDabengwa ebesethatha njalo eqhubekisele phambili ibandla lezabo.
Ungathi wena kuyaswelakala yini umuntu ongakhokhela ibandla lezabo?
Abantu baningi kakhulu abangakhokhelela kodwa-ke nge-culture yethu esithi thina lusiko lwabantu bakhangele udabengwa bembona capable ebe umuntu olelungile lokuthi engama lapha na njengopresident weparty yabo. Kaba khangelanga ukuthi kumbudabengwa angancintisana lomgabi kumbe lobani kumbe lobani. Njalo lokhyana isupport lokho abakufunayo njenge athi bathola konke lokho abaza kuthola khona. Akula malunga abazawadinga azakuyethena hayi indaba kulodabengwa. Nge-history yakhe udabengwa ngokuba nguye kwakhe udabengwa both politically and then militarily. Uqondile ekhona laphana njengebandla labo ababone kule mfanelo ukuthi udabengwa ikhokhelele iparty yakhe.
Lapha. Alo ke ngumnumzana Max Mkandla ohalwa impi yenkululeko ekuvuyo leZipra elalilibutho leZaphu ubekhuluma le studio 7 ecingweni ekobulawayo.
Bula wasangoma umntana muya kula bula sangoma kaanguye yeli angilale
eZimbabwe libi kwalidinga imali engangezigidi phose singamachumi amane lanhlano $45 million eyokugcwalisa indingeko zabatsha kwezempila kahle kanye lamathuba emisebenzi. Inenge elithi leli liphupho nje nxa kukhangelwa umumo womnotho. Kubika uNothando Sibanda.
Ugwalo olukhitshwe nguhulumende weZimbabwe kanye lohlangothi lokunakekelwa kwabantwana kunhlanganiso yomanyano wamazwe womhlaba United Nations Children's Fund luthi inani labatsha kuleli liyakhula ngamandla, okutsho ukuthi phezu kwabantu abathathu kwabane bayabe bengaphansi kweminyaka engamathumi amathathu lanhlanu kusefika umnyaka ka-2020. Ingcweti zithi lokhu kutsho ukuthi kudingakala imali eningi yenhlelo zabatsha kwezempilakahle kanye lokuthi bathole imisebenzi nxa ilizwe lizakubalela kusasa elesithunzi. Lokhu kungenziwanga, ugwalo lolu luthi ubugelekeqe buzakhwela ngamachumi lambili ekhulwini i-12% kwiminyaka elithumi ezayo, kuthi imikhuhlane yengulamakhwa, ukuzithwala masinya, ukwenda masinyane kanye lengculaza kuqonge abatsha bezama ukuziphilisa. Abe-UNICEF Zimbabwe bathi ilizwe lilahlekelwa ngamabhiliyoni amabili amadola, i-$2 billion, ngomnyaka ngokusilela kwenhlelo lamathuba abasakhulayo. Osebenza labatsha unkosikazi Anele Jona uthi inani labatsha elikhulayo litsho ukuthi uhulumende kumele engeze imali ephiwa ugatsha lwezempilakahle ukuze abatsha bathole indlela zokuzivikela ukuzithwala, imithi yengculaza, inhlelo zokuthola ulwazi lokuthatha izinqumo ngempilakahle kanye lamathuba okufunda lokusebenza.
Lokho kutsho ukuthi kudingakala ukuthi kube le mali eyokuthi ku-investwe ebantwini ebantwaneni yilutsha lolu ukuthi bathole uncedo elokuthi kutholakale ezempilakahle zabo. And ungawunanzelela futhi ukuthi abantu laba esikhuluma ngabo ba-35 years and below ngabantu abangela msebenzi, ingoba I think 90% of i-population yalapha elizweni kayiqhatshwanga. Into engingazi ukuthi iza kweneliseka yini ukuthi imali yokuthi ba-investe kulolu hlelo ukuthi baza kubalayo yini njengoba abantu bevele beswela ukuqhatshwa.
Lokhu kugcizelelwe yisakhamuzi unkosikazi Smilo Ndiweni othi kulusizi ukuthi okwakhathesi uhulumende uyehluleka ukunakekela intsha eyiyo eningi njalo ekhangelelwe ukuthuthukisa ilizwe kodwa iyachabalala ngemikhuhlane kanye lokuswela amathuba.
Kuyabe sokufuneka ukuthi i-government uhulumende a-invest ezintweni ezinjengama-family planning, ama-vaccines. Njengoba khathesi kunje amboni ukuthi iyakwenelisa okakhathesi ukuthi ngibona kuzaba nzima kibo sibili uhulumende ukuthi akwanise ukuthi invest in injections la abantwana, ahlatshe abantwana, lama-family planning methods. Kuyabe sokufuneka imali eningi ukuthi ihambe esigabeni soneso esabantu bona lapho.
Osakhulayo uBongani Maphonga uthi kuqakathekile ukuthi kukhulunyiswane labasakhulayo ngendlela zokuvikela. Owakhathesi abatsha yibo abasengozini enkulu yokuthelelwa igcikwane lengculaza, kodwa ukucubungula kutshengisa ukuthi yibo abangasebenzisi indlela zokuzivikela emacansini ezifana lendlela yendandatho entsha i-Aspire. Kungakho ethi nxa ingculaza iqhubeka imemetheka kibo, ilizwe liyakuba yini, njalo iyaphela ithini ingculaza ngomnyaka ka-2020.
Ngemva kokutholakala kwe-ring lele lehlisa i-HIV nge-61%, mina ngikhuthaza abesifazane abaleminyaka eyi-25 lokuya phansi ukubana balisebenzise leli ring, ngoba kutholakala ukubana yibo abangalisebenzisi kakhulu leli ring. Ikanti-ke laba abaleminyaka engu-25 kusiya phansi yibo abantu aba-afekthwa kakhulu yi-HIV. So ngithi ngabalisebenzise kakhulu wenzela ukuthi i-HIV iyehle kakhulu.
Indlala kanye lokuswelakala kwemisebenzi sokuvele kwachiya iningi labasakhulayo lingasasebenzi, kwathi inani lamantombazana elendiswa kumbe elenda isikhathi singakeneli liqonga. I-UNICEF Zimbabwe ithi siqalile ukuthola imbiko yokuqonga kwenani lamantombazana elenda masinya ngenxa yokusilela kokudla elizweni. Isakhamuzi unkosikazi Emelda Ngwenya uthi kuyadabukisa ukuthi abantwana baqala imizi besesebancane ngenxa yokuswelakala kwamathuba okufunda kanye lokusebenza elizweni.
Abantwana besikolo abaningi ngenxa yenswelo abazali bayehluleka ukuthi bahambise abantwana esikolweni, imali kazikho. Bese kusiba lohlupho lokuthi abantwana bangena kuma-marriages bebancane. Into ebangela khonokho yokudubeka, kaye esikole sehlezi ekhaya, uvuke kuseni zonke isikhathi ubhoda khonapha labafana bathatha bengabantwana kabayanga esikole. Khonokuyana kwenza abantwana bangene entweni ezingalunganga.
Inhlanganiso yokucubungula kuleli iZimstat iliphose amachumi amane ekhulwini i-36% labantu abangaqhatshwanga kuleli lile minyaka ephakathi kwamachumi amabili lamachumi amabili lane 20 kusiya ku-24. Udubo lokuqonga kwenani labasakhulayo alikho kuleli kuphela kodwa emazweni amaningi awezwekazi le-Afrika. EZimbabwe udubo lolu lwengezwa yikuwa kwenotho elizwe osokuchiye iningi lingafinyeleli inhlelo zempilakahle lamathuba okuzithuthukisa. Ngimele iStudio 7, ngingunothando Spanda.
Kwezemidlalo, iqembu lenguqu leHighlanders lize lanqoba ngemva kwemidlalo eyisithupha lithwele amagabha avuzayo. Okuningi asikuzweni kuntathele izindaba yethu Joseph Njanji.
Iqembu leHighlanders litshayele awumayini ngethuka nyangisonto enkundleni eBarber Fields okuyimpumela yezengemva kwemidlalo eyisithupha. Amadlolwanyama yitshila imoya yabalandeli bayo njengoba kade kusehlula ukuba leli qembu linqobe. Ukunqoba kweqembu leHighlanders kwenzele nelise ukwala lokhu lihlezi kuzinga lesithathu engalaneni yemiklomelo, lile miklomelo yangamachumi amathathu lanhlanu. Ukapteni weqembu leBhosso uFelix Chindungwe uthi badlale ngokuzimisela okukhulu ngoba bese bekhathele ngokudliwa.
Abantu laba batshengisele ukuthi bafuna ukuwina ngokungakhaya libona sokulesikhathi eside silokuthi siyakwanisa ukuthi sihambe first half sihle sethu yabona sihambe sihle sethu nanje sojeza ukuthi abantu ade befuna ukuwina siyathabisa.
Phezu kwenkalane kutholakala iqembu le-FC Platinum lona elile miklomelo ngamachumi amane lantathu njalo elibe ngutshikilobhanqa 1-1 leqembu le-Chickenini ngomgqibelo. Endaweni yesibili kuhlezi iqembu le-Capes United lona elile miklomelo ngamachumi amane njalo elibhaxabulele Mutare City nge-4-1 ngomgqibelo. Iqembu le-ZPC Kariba lihlezi kwindawo yesine elile miklomelo ngamachumi amathathu lane njalo linqobe le-Cholocho nge-2-1 ngomgqibelo. Kuthi kwindawo yesihlanu kuhlezi iqembu le-Dynamos lona elile miklomelo ngamachumi amathathu lambili njalo elibe ngutshikilobhanqa 0-0 leLenkezi Platinum ngesonto. Kwindawo yesithupha kule qembu le-Triangle lona elile miklomelo ngamachumi amathathu njalo elinqotshwe nge-5-3 nyelewange. Kuthi endaweni yesikhombisa kule qembu le-Harare City elile miklomelo ngamachumi amabili lathoba munye njalo elinqobe iqembu le-Bulawayo City nge-2-1 ngolwesihlanu. Amaqembu abalisayo leChickenini neleHowmine kanye leleBulawayo City ahlezi ngaphansi kweqembu leHarare City njalo omathathu ale miklomelo engamachumi amabili lathoba munembili iqembu ngalinye. Endaweni yechumi lanye kule qembu leChapungu lona elibhaxabulele Border Strikers nge-3-0 ngomgqibelo njalo lile miklomelo engamachumi amabili lesikhombisa, okulinani eliphethwe ngamaqembu ahlezi ngaphansi kwalo abalisayo leNkezi Platinum kanye lelewange. iqembu lemtare city lihleze endaweni yesithathu nxa usuka ngaphansi kwengalane lile miklomelo elichumi lesikhombisa kuthi iqembu lecholotsho lihleze endaweni yesibili nxa usuka ngaphansi kwengalane lile miklomelo elichumi lantathu ikanti yeleport strikers yilo elihlezi ngaphansi kwengalane lalo lile miklomelo elichumi lantathu Olunye udaba olumelana lomdlalo wenguqu iqembu lesizwe lama Warriors likhangelelwe ukuqala kusasa amalungiselelo alo ukuyadlala leqembu leGini kumdlalo wokucina kwesibaya sika Group L okudinga amaqembu aza kuyaphatheka kumncintiswano we 2017 Africa Cup of Nations ozaqutshelwa elizweni leGabon ngomnyaka ozayo Iqembu leZimbabwe livele selaphumelela ukuba ngelinye lamazwe aza kuyadlala kwele Gabon njalo umqeqeshi uKalisto Basua ukhangelelwe ukuba aphe ithuba abanye abadlali abangajwayelanga ukudlala loba nje bize iningi labadlali abathenjiweyo umgadli weqembu leMamelodi Sundowns uKhama Billiard nguye ophiwe ithuba lokuphumula njengoba iqembu lakhe liphatheke kumncintiswano wokudinga intshantshu zezwekazi lase-Afrika ngiyimele iStudio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji
Siyabonga njanje igama nguChris Gande lilala.
Ngingutungamile inkomo salani ku live talk. A very good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from The Voice of America on Monday, August 29th, 2016. And this is Live Talk. I'm Blessing Zulu.
And I'm Kip Stube.
And tonight on Studio 7 Live Talk, we are going to talk about the alleged crackdown on protesters and calls by activists for a national shutdown on Wednesday.
To join the discussion, phone us directly at this number, 001-202- 6192077 and we'll call you back.
And as usual, Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on the 4930-6605 and 15460 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8:30 p.m.
And on the internet, you can find us at www.voazimbabwe.com, www.voashona.com and www.voazimbabwe.com.
Ukuthi singakhuluma ngoDisemba siyabe siphonga ukukhuluma ukuthi Disemba kodwa kusukisela kudala vele izinto isikade sesingamanga kuhle elizweni lethu so kusukisela kudala kwakumele ukuthi ihambe kodwa thina samnika amalanga ukuthi efike 31 August wena wala ngisho ukusiphendula ngoba samnika isi sambhalela samtshela ngendlela ezitsheneye esihlanganisela imedia sesihlanganisela amaphepha amdaba kodwa yena vele kalaleli so December sithi thina asifuni ukuthi sifike engumkhokheli ngoba izinto azimanga kuhle elizweni lethu
isuse tajamuka ta ungana pano nasi tichizivisa ruzhinji rweZimbabwe kuti musi wa 31 tichange takavhara nyika yeZimbabwe pachaita ma actions kuma communities vanhu havaendi kumabasa kusvika zvose zvatiri kuchema kuti zvinge zvigadziriswa zvagadziriswa pane zvatiri kuchema tiri kutarisirawo kuti mukuru wenyika haasisina capacity yekuti arambe achirhanda nyika ino
Once again, thanks for joining us and you are listening to Studio 7 Live Talk. And tonight on Studio 7 Live Talk, we are talking about rising political tensions in Zimbabwe.
Mass shutdowns and stairways have once again been called across Zimbabwe despite the latest government crackdown on protesters. Several Facebook posts and tweets in support and against the mass protests have gripped the nation.
Amid escalating tensions in the country, ZANU-PF youths have vowed to, and I quote, violently crush any anti-government protest. This has escalated political tensions in Zimbabwe.
What are your views on this issue? If you wish to join the show right now, phone us directly at this number, 001-202-619-2077. 0012-202-6177. That number again, 001-202-619-2077. Yeah, so
kunjalo void. Honguka hamawadiwa nasi tineke tichi tepenyura live 1 hour yose pa radio. Sezo tisasaite na u zechirungu. Nekudaro varikuma radio ma kukwanisa kutinzu kwa kwe awa imechete. Hapasina zuya zuguti muchambo chinja chinja kunyangu. Ticharamba tichita live streaming, Gibbs.
Yobombe zuluanda wala mtanje ngutapuchie ikuwala loke sabesilani kuna wapo emaretweni. Lalele sibili linga sugi. Nga ukuti zelichale 30 minutes. Lamta ye 1 hour. Ye, so as kloke ni sponti siya ngapi. So utabes kloka ngawalo ikuwa kukuche ngisela okona eZimbabwe. Siyabona ke ukuti itachamuga sisi chikile campaign. Iti ngolesi tatu kuya kanjwa. Kumele kube abantu bahlale nkaya. Banga indawo. Ibi na mkambo vele bangayi bachone besi talele. Bechengisele kuti uMongameli Robert Mugabe kafasamfuni. Kuto loku kubwa ngesikati ye ibandla lezanu publicity ya. Okwa manje nga kuti abantu bangangene sidalatini. Labo abasakula ya babo. Paza ngene sidalatini. Kube nguchiki lopanga. Uweze tiko napo nga kulo kuchengisele kunjalo. Bebe bambe bebe hamse mapoliseni. So sunuzo nganu kuti ye litini ngote walolu. Ngobo kaya ngazani. So kula loku kutua ikuchiki zi poison. So on Zimbabwe.
Of course, we start off. There is a letter from the Zimbabwe Lawyers for Human Rights, which is talking about unwarranted attacks on the judiciary, which the rights group says is unacceptable. And let me just read from their press statement. They are saying the Zimbabwe Lawyers for Human Rights is deeply concerned by the recent attacks directed at the judiciary by the state-run Herald and Sunday Mail newspapers, and identified public figures which brazenly interferes with the independence and integrity of this arm of government. In articles published in the Herald on Saturday, 27 August 2016, titled Time ZANU-PF Used Its Two-Thirds Majority, and on Monday, 29th August, that is today, titled With the Zimbabwe's Judiciary, as well as the Sunday Mail of Sunday, 28 August, titled The Duty of the Four Estates. The state-controlled media has resumed its long-standing and relentless attacks on the judiciary. And the statement says further, the articles, amongst other things, unfairly and unlawfully criticizes a recent court order handed down on Friday, 26th August 2016, by a High Court judge who interdicted Zimbabwe Republic police officers from interfering obstructing or stopping a demonstration organized to demand significant electoral reforms by a coalition of legitimate political parties in the country in line with the constitution. Constitutionally guaranteed rights. So, Gibbs, there is a problem there. The situation is not only between the opposition, the tensions, not only between the opposition and the government, but it is also moved to the judiciary. Some elements in government blaming the judiciary for apparently aiding what the government are calling enemies of serenity to actually go ahead and protest the government. It appears some in government are not happy with the judiciary, saying that people have a constitutionally guaranteed right to protest.
Yeah, kunjalo ke liyazwela lana ukuthi khona ngale mthetho ndaba uhulumende sesithi kulabanye omantshi phela ongazani basekelana labantu abatshengisele esitaladini. So nxa bekhuluma ke bathi nxa kulezi nqomo ezenziwayo abantu bayatshelwa ukuthi hayi lingahamba liyetshengisela. Ye, siyakwazi ukuthi isekelo sombuso selizwe siyakutsho khonoko, kodwa uhulumende ungani lapha uyalunyelwa sibili ukuthi hayi lokho akuvunyelwa. Nxa bekungazani besethula izinqumo ezinjalo, kodwa-ke abakhangele sibili kakhulu ngezomthetho bathi omanje bayenza okuyikho sibili ngoba balandela umthetho njalo bona abenze umthetho. Yeah, Blessing, I think we've got our first guest.
Yes, we have Mr. Dewa Mavinga, a human rights lawyer based in Johannesburg, South Africa. Mr. Mavinga, good evening.
Good evening, Mr. Zulu and Mr. Dube. How are you guys?
We are doing great. Thanks for joining us, Gibbs. You can start the ball rolling.
So, Mr. Mavinga, you know, this kind of series of protests in Zimbabwe, where is it all going?
It need not be something that has got a particular destination that need to be announced. I think it is an exercise of constitutional rights. No, it's part of national dialogue. It's part of the fabric of a functioning democracy that people from time to time should disagree and critique openly without fear and say, no, here we feel that we are not being ruled properly, or that if they observe corruption, they have a constitutional right to complain about it. So that in itself is a destination in terms of the fulfillment of a citizen's right to speak out their minds without fear of ever. The problem with the regime in Zimbabwe is that it is a regime that whose DNA is contrary to democratic values. So it crushes, you know, people who seek to speak openly and say, no, this is wrong. Because the idea is that through the exercise of our rights, we should be able to have a better Zimbabwe, to mold a better Zimbabwe, to build a better country. But now government views this as contradictory, as adversarial, as a fight. And therefore it seeks to crush, it deploys riot police that with brutality and violence, it beats up randomly and indiscriminately. So you would find that at the end of the day, we are not building national dialogue. There is no space to talk and to critique, because government is fearful that anyone who says this is wrong is viewed as an enemy, which is actually not right. Government should accept criticism, should accept the values that are enshrined in our 2013 constitution. Mind you, this is a homegrown constitution which was overwhelmingly voted for by Zimbabweans. So it is reflective of our values as a people. So what is happening, what the government of Zimbabwe led by President Mugabe is doing is wrong, is illegal, and is unconstitutional. It is, you know, a remnant of something that was inherited from the Smith regime. You know, the violence which was from the Bush when the ZANLA and Zimbra forces were fighting. They did not really give up that mentality and approach to say every problem, the solution should be to fight. Even at family level, the solution is to be... Some of these people beat up their wives like you'll never know. And these are high-profile figures. But what we want is a new culture in Zimbabwe of democracy, engagement, and good governance, where we disagree and differ amicably without violence, and we remain friends and family. Not to use these terms like you are an enemy, you are a sellout, you are on that side, I'm on this side. This is the tragedy of Zimbabwe, which is extreme polarization, and it must end. So, but it must begin with government. The government must take leadership and show the people that it intends to respect the values that are in our constitution. They are not in the U.S. constitution or the U.K. We don't care about that. They are in our Zimbabwean constitution.
But Mr. Mavinga, it's clear what the government is also saying, that there are these sanctions. Some, according to the government, might want to call them targeted sanctions. But obviously, sanctions are put there to hit the ordinary people, according to the government, so that they can rebel against the government, which, according to the government, this is what is happening. Is this a problem of misrule or the sanctions by the West?
Well, it is at the bedrock of it, a problem of misrule, of bad governance. And even these so-called sanctions, they are automatically triggered within the functioning of contracts. You will know that Zimbabwe has entered into bilateral and multilateral agreements in terms of with the international community. Let's take, for example, the relationship between Zimbabwe and the EU. There is what is called the Cotonou Agreement. And this agreement outlines how both parties should behave, how Zimbabwe on one end and the EU should behave. And when there is breach of terms of contract, then the are punitive measures that are triggered automatically. And we cannot seek to blame individuals, because the government of Zimbabwe has failed to fulfill its obligations in terms of the Cotonou Agreement, in terms of human rights respect. And because of that, it has triggered punitive, targeted sanctions on individuals in the leadership around President Mugabe. It's President Mugabe and his clique and his inner circle who are prohibited from traveling to some of these capitals in the EU or from shopping there. It's not a trade embargo that you would be forced to say that. Even with the US, these are issues of bilateral arrangements that need to be respected. Zimbabwe is on record as having failed to service its debts with the international financial institutions, mainly the World Bank, the International Monetary Fund, and the African Development Bank. It has got a huge, a massive external debt that it has failed to service. So you cannot blame the populace or anyone for that. That is the reality. And because of that massive debt hang, it pushes away investors. No one wants to do business with a country in such debt, which is unable to clear off its debt. So the reality is that if we sort out internally issues of economic and political governance, they can then create an environment that is conducive for international investment, and that would attract international investors. But you see what President Mugabe and this government are doing? They shoot themselves in the foot. Instead of creating an image that says Zimbabwe is open for business, the image that they create is we don't care, we can to hell with the EU and whoever. And they are beating up their citizens on the streets. There is chaos. Harare is burning. And who wants to go and do business in Harare? Honestly, a right-thinking, reasonable business person would think twice about investing in a chaotic environment such as Harare, as we have seen in the recent weeks. And now, Blessing and Gibbs, what we have now with social media, this is fast information. And the click of the fingers like this, information from Zimbabwe has reached Washington, D.C., and people can see for themselves what is happening. So it is no longer the time for that backward and archaic propaganda of state machinery of believing that people will tomorrow morning read the state media, the Herald or the Sunday Mail, and get the official line. People have got instant access to information. So government should discard and disregard the issue of propaganda as a way of doing business. It's discredited. It will not take us forward. The reality is that we simply need to operate on the basis of the truth and of respect of our fundamental values, and to accept that violence will not solve anything. It will not cause the economy to improve. Rather, it would achieve the opposite, which is it would trigger further collapse of this economy of ours. Because I can assure you, investors are watching closely and will not make a move as long as they see that there is this chaos and mess.
Thank you so much, Mr. Amavinga. Gibbs,
so long, Mnumzana, KK Ncube, okhona ngale ke South Africa. Baba, KK Ncube, unjani?
Ngiyaphila kwakuduve njani kodwa?
Hayi, siphila kakhulu. Kunjani lapho khona?
Hayi, kunjalo nje kwakuduve.
Ungaphi, useBenoni?
Hayi, ngiseGoli.
Oh, yebo ke. Akutsho ukuthi wena ulubona njani udaba lolu lokutshengisela esitaladini?
No, ngibona ngathi baba sokufika isikhathi sokuthi impela abantu beZimbabwe sebekhathele yiloku bebekezela kungalungi lutho. Futhi abaqhubeke noma ngabe bayaboshwa abantu abayijele ukuthi sekufika isikhathi sokuthi ayikho into esingabe sasisiza ukubuyela emuva, ngoba nanku phela izwe liyehlula ukuthi balilungise. Sifa indlala singena phakathi kwamanye amazwe, yazihliphe kakhulu kwabuduva. So abantu bakithi mina bazimisele ukuthi ma beboshwa ngoba baphelele emajele kunokuthi kubukwale ndlela esiphila ngakhona.
Kodwa ke siyabona abanye bayajaya sibili okunye okumangalisayo pho baqhubeke kunjalo kumbe batshintshe bayenza okunye.
Cha baba, inkululeko vele ngithi kusabusa uSmith sasilala egangeni. Kwa ilizwe likaze likhululeke ngendlela e-right ma ukuthi lifuna inkululeko. Ayabalwa amazwe ayi-Afrika okuxokiswana khona. Ungathola ukuthi vele itholakala nzima inkululeko, kushaywa kubulawa abantu.
So nxa sisikhuluma-ke kakhulu ukuzikhulula kwabantu okutshoyo baba Ncube, ubonani kwathatha isikhathi esinganani ukuze kulunge khonakho?
Cha, khona babuduba kwamanje ngicabanga ukuthi mina nxa besiyabhikitha asike siceleni amakhosi ayekhona phambili kulo mgabe kuke kuculo le ngoma lenke ngize beyibamba lapha emsakazweni athi lamlela bake bayaziswe kulilaza kwanamapholisa eshana wona wodwa okalabaleke sibatheli ukuthi angupela kuzima ezweni.
Kodwa ubona ngizani amapholisa lawa angangena esitaladini athi lokhu sokungani sokubajayela kubi?
bazongena estradeni as long nje uma ungangena lowo moya ukuthi izwe selimele liphenduke lebantwini ingabi lomuntu ingabi lomuntu oyedwa kuzayenze ukuthi amaphoyisa agcine reverse athi hayi nathi sikhathele ilokho hayi sesiyeka nathi ngabona obonayo
ye amasotsha ke ubona zanabe mengabe khona
amasotsha babudube njengoba sikhuluma ukuthi nxa kungabikelwa amakhosi omhlaba ezwe lasembatho kuzayenze ukuthi amasotsha la aphenduke athi hayi phela isizwe sakhe siyapha for mahala sisahlaleleni
hayi phosela kho lokugcina bawo
hayi mina nje ngakusho ukuthi abantu bezimbabwe kabaqinisele kulokhu abakwenzayo ngoba kakusela ndlela esingayenza sesincengile kuyehlule bantu bakithi indlala ezweni abantu abaholi siyophila kanjani futhi sikhethe ukuthi nosingene etradeni siyifika yi-one ngoba lasemva kuyafika
hayi siyabonga kakhulu ke mnumzana KK Ncube ungadina lokusasa ba
ngiyabonga babuduka
So that was Mr. KK Ncube is in South Africa. We are saying that, you know, it's time for the people of Zimbabwe to say enough is enough. And he says freedom is hard to come. Mm-hmm. So if ever they do anything, it's okay. As long as, you know, they are well focused to achieve whatever they want. He says, you know, he still remembers the time Zimbabwe was fighting against Smith.
Mm-hmm.
He said the Smith regime was really brutal. And now the Mugabe government is also brutal. So, but people at the end of the day, we'll see some kind of light, you know.
Mm-hmm.
He says police and soldiers may soon join in, you know, because he says they are suffering too.
Mm-hmm.
They are hungry and all those kind of things.
Mm-hmm. Of course, there was a report on South African Broadcasting Corporation over the weekend alluding to that fact that some members of the military and police were saying they might join the strike actually in support of the protesters. No comment yet from government on that. Tinemwe mtereri tatenda ku South Africa makadi.
Tinofara muzei.
Aiwa tiri nani zvedu. Muri kupi ku John?
Ya nhasi ndiri mujobheki zvangu.
Muri mujobheki egoli tipeo vhungwa dzenyu.
Pakati penhau ya muri kutaura here gai nditi dambuke ikashoma dzama dzanengazodya mwako vamwe vanenge vachida kupinda pachirongwa. Na wiripo awa vanhu vese vari kuuya vachiita zvema opposition parties vachiti tiri webato rakati tiri webato rakati inini handisi kuona kuti batsira kwavachaita isusu sevana vezimbabwe sei ndadaro kuno kwatiri kugara kusouth africa uku tine violence yakaitika kunoko tine mazimbabwens akakuvara pazenophobia since 2008 neyakazoitika recently tine mazimbabwens akafira mamines umu they never bothered to come to South Africa kuti vazonzwa kuti mazimbabwens ari kugara muno South Africa the closest country to Zimbabwe vari kurarama sei vari kuitei they never bothered to do that zvisinei tigere tiri muno muvamwe vari kugara vasina mapepe ogara muno tiri kutambudzika kuti tiwane matsamba ekuti tigone kusenza tichengete vana variko kumusha ikokoko havatomboita kana bhodza kuti vambouyawo kunoku vazokutaurawo nehurumende kuno kuti tikumbirira kuti nokumbirawo kuti vana ava vambogara kunoku vambosenza variritire mhuri dziri kumusha uku havaiti izvozvo saka zvese zvemaopposition parties zvavari kuchiita kutoshandisa isusu vanhu kuti ivo vapinde in power because vakapinda in power is not going to change anything because vachangodya futi mari sezviri kuitika negovernment iripo izvezvo saka handione zvichibatsira kuti titi isusu tingasapotane nevanhu vasina zvichiyamuro chavari kutiitira vaivan mawarire vakaita zvehashtag this flag what tikavasapota tikatopostawo nemavhidhios edu pamawhatsapp ipapapa tichisapota nokurudzira zvanga zvichiitika vakauya vakaenda kuamerica which is good because is protecting his family but what about vari kusara izvozvo kuzimbabwe vachisungwa vachirohwa nemapurisa kunzi ndimi kamaiti hashtag this flag ezvinezvo vamawarire variko ikokoko kwavari kuamerica vanhu vari kusungwa vachirohwa kuno kune nyaya hashtag this flag ko vasiri kukwanisa kuti vabvise mhuri dzavo vachiuya kune dzimwe nyika kuti vachengeteke safety yavo because vanhu vari kuurayiwa vachirohwa kuzimbabwe but havatombotauri kana nemagovernment enyika dzakatikomberedza kuti tinokumbirawo kuti nyika yedu ikai igadzikane zvakanaka saka tinokumbirawo kuti vamwe vambouyawo muupoteri tigone kutirarame zvakanaka tirwire nyika yedu tigone kuwana rusununguko havaiti izvozvo vari much concerned nenyaya yekuti vamugabe ngavabve pachinzvimbo chete kana vapinda pachinzvimbo oraiti ko isusu tichazoitirwei kana vachinge vapinda pachinzvimbo nekuti tichavavhotera kana tikavavhotera vakapinda in power what are they going to do for us
aiwa tinotenda zvikuru mukoma tatenda
aiwa neni ndotenda zvikuru kupinda pachirongwa
aiwa chirongwa ndechenyu tinofara kana muripo kudai
oraiti aiwa maita basa zvikuru
tinotenda zvikuru what tatenda is saying is that
you know, even if the opposition were to come into power, nothing will change, because he's saying that Zimbabweans in South Africa, which is the country that is closest to Zimbabwe, mm-hmm. they are suffering. Mm-hmm. And opposition parties have not even bothered to go there and talk to Zimbabweans in the diaspora. So he's saying, you know, there is no change that is going to happen if mm-hmm. These protests are successful. And he also cites the example of hashtag this flag leader, Ivan Mawarire. He said, mm-hmm. Where is he now? He's in America, you know, mm-hmm. but people are still suffering, especially those that supported his cause. I think we are being joined by our second guest, that mm-hmm. is Dr. Patson Dzamara of the Occupy Africa Unity Square Movement. Dr. Dzamara, good evening.
Good evening. How are you?
We are doing great. Thanks for joining us, Gibbs.
So, Dr. Dzamara, we see that, you know, the protests that we are observing these days is, you know, exactly where Occupy Africa Unity Square started, like Mr. Mugabe should go. So, at the end of the day, you are continuing with these kind of protests. What do you think is the end game here?
Well, I do believe that the protests are not an end in themselves. They are a means to an end. And thank you for asking what is the end game. Mm. Look, the fact of the matter is that Zimbabwe's problems are political. As such, the solutions are political. In as much as we confine our work in the cluster of social movement or the citizens' movement, we must realize that the culmination of the sum totality of the work we are doing is in the political dimension or tangent. So we cannot afford in any way to divorce ourselves or our activities from the political dimension. Having said that, in the endgame zone, I'm sure we pretty much presented with two scenarios. Number one scenario has everything to do with what we feel or what we think is the most feasible option for us as Zimbabweans, which is what? Which is the opposition grand coalition. We do believe that the opposition grand coalition is one of our easiest gateways towards retrieving Zimbabwe out of this leadership quagmire, out of this leadership pit we find ourselves in. Because mm-hmm. for as long as they are divided and they do not galvanize their efforts towards one thing, which is what? Which is removing Robert Mugabe and his minions. I do not see them being the solution we need in order to retrieve Zimbabwe out of this failure. Now, that leads me to the second position or the second option. Others have been pushing for it and others are pushing for it. The National mm-hmm. Transitional Authority is essentially a board of technocrats or experts which others feel must be set up in order to clean and in order to prepare Zimbabwe for a new start after its tenure for about 2 years or so. Then Zimbabwe will start on a new slate and go to elections under different systems and dynamics as it were. I do think that there is a possibility that the National Transitional Authority might see life at the end of the day, but it is only going to see life if the Green Coalition fails to come to life.
Thank you so much, Dr. Dzamara. For those of you who are just joining us, good evening, and this is Studio 7 Live Talk. And I think tinemwe mutereri vamhuka vari ku South Africa. Makadi vamhuka?
Ndinofara hangu makadinyo.
Aiwa, tiri nani zvedu pari sei pajoni?
Ah, pajoni pari nani, pava kudziya.
Pava kudziya.
Mhm.
Asi zviri kufamba hazvo.
Nhai, ndizvozvo zvava kuti kufamba kwezvinhu hakuzonyanyisi, nokuti kana onzi unobva kuno wakangobata mari, zvinhu zvedu zvokuvakisa tosha tozvita sei nazvo. Zvinhu zvotirwadzawo izvozvi.
Asika hanzi kurembera kuri nani pane kudonha.
Hai, hazvofanani hazvo nokugara kumusha uku kusina kana chichokubata.
Nyaya iri mudariro mainzwa vamhuka iyi tiri kutaura nezvekuratidzira kuri kuitwa nevamwe vachiti aiwa zvinhu munyika hazvina kumira zvakanaka, munoona sei?
regai ndimbotanga ndambotitaure zvishoma pane zvanga zvichitaurwa namukoma tatenda. Mukoma tatenda zvavanotaura zvavo kuti maopposition kuita sei hazvina nebasa, handione sokuti zvinhu zvakanaka. Vanenge vanenge vangotirashikewo havo, asi ndokuti tisununguke. Zano PF kuti titaure negovernment, maopposition kuti ataure negovernment yeSouth Africa zvakadokundikana, nokuti izvi vakapindura kuti nyaya yeZimbabwe hatikwanisi kuipindira, ngavagadzirise voga, ichagadziriswa nemaelections. Saka which means government yeSouth Africa haitereri maopposition, vanhu vasiri mugovernment. Inoteerera vanhu vari mugovernment, vanhu sezvo vari mugovernment, iyori government yeSouth Africa. Ndo zviripo chechi. Ndotobva hedu toti toenda uko kune zviri kuitika mazuva ano kumusha uko. Izvi zvinotosiririsa chaizvo kuti hurumende yeZimbabwe, in fact kuri kunzi pasi rose the most educated president in the world is President Robert Gabriel Mugabe. Ndokubva vasaina bumbiro romutemo weZimbabwe, vasaina asi zviripo havachatevedzeri zvavakasaina. Voita somunhu sababa vanovakira imba musha wavo jura hoo, votenga magedhi aya makuru anodhura nemaelectric mota acho, votenga nemaremote. Ava manheru honzi gedhi harifani kukuvhagwa. Madho